and so the door remains open.
That was an editorial reflecting the views of the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu chikunguru 8 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pamazana manomwe nemakumi masere nevanomwe 787. Vanhu vari kuti makambani eWestern Union nemukuru ari kutadza kuvapa mari dzinobva kuhama dzavo dziri kunze kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwakwira kusvika pamazana manomwe nemakumi masere nevanomwe 787. Izvi zvinotevera kubatwa nezuro kwevamwe vanhu vane chirwere ichi makumi mashanu nevatatu 53. Pavanhu ava gumi nevatanhatu vakange vadzoka kubva kuSouth Africa, vatatu vakabva kuBotswana uye makumi matatu nevana vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi munyika vanoita mazana maviri nemumwe 201 uye vafa vari vapfumbamwe. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika yose vanoita zviuru makumi masere nechimwe nemazana matatu ane makumi matatu nevashanu 81,335. Vanhu vakawanda vanoti vari kutadza kutora mari dzavanenge vatumirwa nehama neshamwari dziri kunze kwenyika kuWestern Union nekumukuru. Nunurai Jena anotipa nyaya iyi.
Vanhu ava vanoti pavari kuenda kunzvimbo dzekutora mari dzinenge dzatumirwa dzakaita semukuru neWestern Union, vari kuudzwa kuti mari haisati yavepo kana kuti vaende kune mamwe mapazi avo kana kuti vadzoke mangwana, izvo vanoti zvanyanya ivo vachifane nzara. Mumwe akatumirwa mari svondo rapera asati awana mari yake vamugove gore jena, vati vari kungonzi vadzoke mangwana, mangwana acho onzi mangwana zvakare.
Tungonzi kumukuru kutakasvika nosongouya mangwana, then mwoya mangwana. Saka which means kumukuru I think havasisina mari oro kuti vane zvavari kuita nemari here kuti vazopa vanhu later, but then urungoenda ndaenda nhasi dzoka mangwana, dzoka mangwana, udzoka futi mangwana, which means mari kunenge kusisina kumukuru.
VaGenes Matara vati vave kufa nenyota makumba ari mumvura sezvo vari kutadza kuwana mari yakatumirwa nemukoma wavo ari kuAmerica. VaMatara vati vaneta nekunzi vadzoke zvekuti vave kufungira kuti mari yavo inomboshandiswa vasati vaipiwa. Asi mushandi wemukuru anonzwa nyunyuto dzevanenge vatumirwa mari asina kuda kudomwa nezita ati mari iriko, asi pane dzimwe nguva masaisai kana kuti network inenge ichinetsa uye vanhu vari kutumirwa mari vari kuwanda zvekuti havaperi vose kupiwa musi mumwe chete.
Mari kuveko iri kuso, the only understanding yazingatoita tingave chitonetsa inetwork probably one kuti pamwe zvezvitongwa ari kunonoka, but vanhu vachona varipo vanovakawanda futi vachitora mari, havacho havapiki mari vose kawana.
nyanzvi munyaya dzezvemari uye vachidyara mari munyaya dzemicrofinance munyika pamwe nekumalawi valouis madhafi vati kushayikwa kwemadhora ekuamerica kunokonzerwa nezvinhu zviviri zvinoti kushandiswa kwemadhora ekuamerica munyika nemunhu wese pamwe nekusafamba kwendege munyika idzo dzinounza mari dzemakambani akaita semukuru kana Western Union.
Mari inouya nendege inouya yakatotakurwa iri mumatrunki yotodistributwa kumameja. Usually this thing is done nemabank, but nekuda kwecovid hakuna maflights ari kuitika. Maflights they're very limited, saka ndege dziri kufamba dzichitakura mari ishoma. Right now I don't think there's any bank which has got money nenyaya yekuti hakuna ndege dziri kuita se dziri kufamba.
Vanhu vakawanda munyika vave kurarama nekutumirwa mari nehama neshamwari dzakaenda kune dzimwe nyika kunotsvaka mafuro manyoro sezvo munyika musisina mabasa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe riri kukurudzira varairidzi kuti vagadzirire kuramwa mabasa kuti hurumende igadzirise zvinyungito zvayo panyaya zvemihoro yavo. Mugwaro rakaburiswa nesangano iri nechipiri, Progressive Teachers Union yakati mihoro yevarairidzi yakapinda mumabhanga avo nezuro chipiri ichiratidza kuti zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvemari yakawedzerwa nehurumende mwedzi wapera zvakange zvapinda, asi varairidzi vakangowana chiuru nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe emari yemunyika, asi vari muchiuto vachiwana zviuru zvishanu nemazana manomwe emadhora emunyika. Munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti havasi kutsamwira kuti mauto awanirei mari yakawanda nekuti atogara achipiwa mari shoma nechekare, asi kuti vashamiswa nemugove wapiwa varairidzi uyo vanoti hauna chauchatenga nekuda kwekushaya simba kwemari yemunyika. Hurumende yakawedzera vashandi vayo mihoro yezvikamu makumi mashanu kubva muzana pamusoro pemadhora makumi manomwe nemashanu emari yekuamerica yokubatsirika munguva ino yecovid-19, asi mari idzi hadzina kutambirwa nemusangano wevashandi wehurumende avo vanoti havana kugara vabudzwavo nenyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamajongwe pamusoro penyaya iyi.
Chokwadi ndechekuti mari iri kunzi 50% haisi mari yakabuda munhaurirano. Kureva izvo kuti tiri isu mari yeishoma haikwani, haina chainotenga. Nekuti nhasi mari payapinda payakataurwa dai yakauya ipapo 50% iyoyo ingadai isina kuluza almost 50% of its value. Payazouya nhasi iri ma1200 1300 yabva yauya yaworth only about $13. Zvino chokwadi chokwadi murume mukuru ane vana ane ndebvu ane mhanza ane nhumbu ane mukadzi ane nhumbu onzi takupa $13 inokwana kutenga makuking oiri matatu munhu iye wesvidonza afare, ndoona paine problem. Chepiri ndechekuti mari iyi yatiri kutaura nezvayo iyi imari yekuti masoja mari yaapiwa nemapurisa iri kuratidza kuti inosvika kuma 5500 6000. Kureva izvo kuti kana tikatarisa nyaya iri panapa zvinobudisa pati vanhu hurumende iri kutrusta vanhu vepfuti ava nevanhu vesecurity kudarika isusu vechoko. Ndopatiri kuti a hurumende kana ikaita baba akadai inoti inoda mwana anogara nechingwa achipurukidza pamusha isikadi mwana waya anodzidzisa pedzinza kuti dzinza risunuke riende mberi baba vanenge vakashata. Ndozvatochema nazvo. Hatirevo futi kuti yakuwa masoja achi yakawanda. Chiripo ndechekuti paita yatingati pachirungu discrimination. Kureva izvo pane karusaruro karipo, asi mari yacho even yakuwa masoja yacho 5000 iyo munhu anogona kunotenga paketi rematishu sagiri remhiripiri nepaketi resauti zvapera. Saka mari iyo haitoshandi ende mari iyo haikwani.
Saka imi sesangano munoti nekusiyaniswa kwakanyanya kwaitwa ikoko kupa mihuro.
Tsika kehurumende kekusarudza katsika kakatanga kare kureva izvo kuti even vanhu vane maqualifications ari pasi vairairidzi vakatsina nguva shoma vakupuwa mari yakawanda kureva izvo kuti pane deliberate bias nerusaruro nerusaruro raganda kuti ava vanodefenda mainterest avo isu titoriwa sekunonzi titinotori mhandu saka tiri kupuwa mari shoma katsika kuti kakatotanga nguva yava mugabe chaiko chaiko asi katsika haana kumira zvakanaka chikuru ndechekuti tiikutaura kuti ngapasava nediscrimination munhu ngaabhadharwa nemaqualifications aanawo munhu ngaabhadharwa neexperience aanawo pabasa hatisi kuti akondesi kuti masoja anofanira hafanira kupuhwa mari asi isu ngatipuhwe mari inokwana nekuti tavabvira patava nemakore tichingotaura nyaya yekuti toda kupuhwa masector specific allowances kana ari ticha anodzidzisa zvirema kana vanhu vanenge vaine utera kana machallenge avo anofanira kupuhwa mari inofambirana naizvozvo kana ari murayiridzi anodzidzisa vana vanoda kurwana rubatsiro rwekuti anombo vaendesa kuchipatara kana kuchimbuzi anofanira kupuhwa mari inofambirana naizvozvo kana ari murayiridzi anodzidzisa vana vanoenda zvemasports anofanira kupuhwa mari inoenderana naizvozvo kureva zvekutotaura kuti responsibility yaticha ingave yekudzidzisa mwana ingave yekudzidzisa class ngazvionekwe kana ari headmaster anodzidzisa chikoro chake chine vana vakawanda ngapuhwe mari kana ari mudzimai ari kudzidzisa pachikoro pekuti ndiye anofanira kungazvidzidzisa vana vasikana kuita zvakawanda wanda ngapuhwe mari kana ari maresponsibility zekuti ndiye anopotera zvakare achienda nevana kuagriculture ngapuhwe mari kana aidzidzisa vana vekreshi ngapuhwe mari nekuti marisk acho akasiyana siyana indaanoita from level to level kana chidzidzisa A-level ngapuhwe kana chidzidzisa grade 7 ngapuhwe kana chidzidzisa vana vanoda kuti vange vachitorwa care iri specific ne neimwe nguva ngapuhwe mari
avo vange vari munyori wesangano revarayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe varaymond majongwe vari parunhare muharare najonga kandemiri westudio 7 kanzura veward 4 mudhorobha remasvingo vagodfrey kuraone vakamiswa pamberi pedare nezuro mushure mekusungwa nemusi wemuvhuro vachipomerwa mhosva yokuzvidza nokusaremekedza mutungamiri wenyika gweta ravakuraone vamartin mureri vaudza mike hove westudio 7 kuti vakuraone vakasungirwa nyaya yekuudza vanhu vakange vakamirira mabhazi ezupco mumasvingo kuti vanhu vanofanira kubatana kuti vavise vamunangagwa nematsotsi avo kubva pachigaro
mukoma hove pane matikitivha anonzi akasvika muswe svondo musi wa5 July 2020 paimba pavakuraone vanhu vaivo kanzela wewadi 4 mumasvingo eben vachivatsvaka vakabvunza mudzimai wavo vakuraone vanga vasipo mudzimai wavo vakazofonera vakuraone avo vanga vari kuharare kuno mumwe musangano wavaipinda nokubva vandiudza kuti vanga vachitsvakwa nematikitivha ndikati vadzoke kumasvingo ndikandovasarenda kumapurisa ndavasarenda kumapurisa vakasvika pakuvavharira vachitivo vanovapomedzera mhosva yekuti musi wa26 June 2020 pagulo mumasvingo pakiu yezupco vakaadhiresa vanhu vachivativo let's unite and remove this corrupt government and Mnangagwa, President Mnangagwa and his criminals must go. Saka nokubva vavacharja neinonzi undermining the authority of the president or insulting the president. Saka taenda kukoti nhasi tikandiita inonzi bail application tichichema-chema kuti vapuwe mukana wekuti vakwanise kutongwa vachibva kunze. Saka tanzi nemutongi tiuye mangwana kune inonzi bail rolling. Saka ndoyatamirira kuti tigoenda ikoko.
Vamureri, izvi zvakureva kuti vakuraone varara muchitokize.
Ichokwadi mukoma hove, kanzela kuraone, Godfrey kuraone, vacharara kune inonzi masvingo remand prison. Tozosongana navo mangwana tichiona kuti chikumbiro chedu chataisa chokuti vatenderwe mukana wokutongwa vachibva kumba vapuwe chibatiso chinenge chapiwa here.
Avo vange vari gweta riri kumirira vagodfrey kuraone vamartin mureri vari parunhare kumasvingo namike hove westudio 7 tambotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Daily News mune nyaya inoyambira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vaite hurukuro nemapata anopikisa kuti zvinhu zvigadziriswe munyika, zvikuru sei apo mapata anopikisa nemasangano anomirira vanhu vave kugadzirira kuratidzira. Chronicle rinoti Bulawayo ndiyo ine vanhu vafa neCovid-19 kupfuura dzimwe nzvimbo dzose munyika mushure mekufa kweumwe murume pamhlahlandlela government complex, izvo zvakakonzera kuvharwa kwenzvimbo iyi nezuro. MuHerald mune nyaya pamusoro pekudzingwa basa nemutungamiri wenyika kwevaimbove mugurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo pamusoro pekupomerwa mhosva kwavo yeuori. ZimLife.com inoti mutevedzeri wasachigaro weMBC Alliance vaJob Sikala vaendesa kumatare edzimhosva gurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe vachivapomera mhosva yekuvasunga pasina chikonzero. Vasikala vakasungwa mushure mekutaura pamusangano webato ravo mumasvingo muna Chikunguru gore rapfuura vachipomerwa mhosva yokupandukira hurumende. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi washamarari wese weStudio 7, ini ndinoitwa mbuya waro yaroti ndiri muno muSouth Africa kuKroger Style. Mwoyo wangu unorwadziwa nekushushikana nekurasikirwa kwataiitwa nambuya Chamisa. Dai Mwari vanyaradza ruzhinji rwese rweZimbabwe nemhuri yekwaChamisa kwese kwavari. Ndinotaurazve nenyaya yababa Hopewell Chin'ono. Tinokutendai baba Hopewell Chin'ono nebasa guru resera muri kuita. Pedzisira ndinoti mhuri yese yeZimbabwe, ngatibatanei musi wa 31 July. Tinokumbira mapurisa nemasoja muZimbabwe kuti dai vatiitirewo nyasha pamusoro penyika yedu yeZimbabwe. Tarwadziwa, tayaura, kunyanyanyanya isu vanhukadzi, upenyu hwatiomera. Aiva, ndatenda hangu muve nezuva rakanaka.
Mwere Zimbabwe makadii makadii henyu pa Studio 7 apa. Hama dzangu ndiri mumwe wechidiki weZanu PF kumayouth, but ndiri kutsigirana neurongwa hwekuratidzira hwarongwa nevakomana veMDC nevamwe vese mapato akasiyana siyana ekuratidzira musi wa 31. Bato reZanu ndakutonyara naro nenuwo ndakutoda kutotendeuka hwangu ndidzokere kubato rechinja iri, nekuti yo uori hwacho hwanyanya huri kuitwa kuZanu PF. Ndakutonyara nenuwo kuti shuwa shuwa here bato here riri kuda kutungamira vanhu. Ndotozama kuti dai tazvo titokwanisika kana matondijoinisawo zvenyu kana ndatekera bato reMDC bhikozi haredu bato rakundikana. Tatadza kutungamira vanhu zvara zvatobuda pachena uori hwacho ndatenda zvavo.
Hello, hello Studio 7 apo, makasimba here, makasimba here vashamarare vanotipa news tichokwadi. Ndinoti kuvakomana veZanu PF maakutora advantage yecoronavirus yeCovid kudzinyirira vana veZimbabwe. Vana veZimbabwe ngatipindei muroad, ngatipindei mugwagwa musi wa 31 July. Musi wa 31 July ngatipindei muroad tivaratidze kuti aiva takuwara nekutambura, takuwara nekutambura muZimbabwe nekuda kwavo ivava, nekuda kwechihurumende ichi chinodzvanyirira vanhu, nekuda kwechihurumende ichi chinoita kuti kana munhu abatwa zvisirizvo, kana munhu adhaptwa, vanotaura kuti aiva haana kuabhita akaitwa munhu uyu. Kutaura kutaura zvisirizvo, vanhu ava havana kumira mushe, vane mwoyo wakaipa chaizvo. Vanhu ava veZanu PF vane mwoyo usina usakarurama. Tinoti aiva ngavachimire kutonga nekuti havasi kugona kutonga. Minda vakatora vanhu ava, vakatorera varungu minda, asi tarisai minda iyi havasi kana kutomborima kana masanctions apinda pako. Ndakutoona zvangu sekunge Zimbabwe dai yakaramba ichingotombwa nevarungu kusvika izvozvi, nekuti hapana chiri kumbobatsira zvakawana in 1994. ito rikumberi kudarika isusu Namibia irikumberi kudarika isusu saka zvakangofanana chihurumende ichi ngachiregedze kutonga ichi ndoti ndatenda yaha ndiri kuno ku East.
Makadiko hapo pa Studio 7 ndichichema avo nezviri kuitwa nevatungamiri vedu munyika yedu yeZimbabwe. Tose takabatana tichirwira rusununguko tichitsvaka kuti tisunungurwe tiwanewo rugare tidye rifare masteteguru yedu. Asi chiri kutirwadza ndechekuti takatungamirirwa nemagacha vanokara. Upfumi hwenyika yedu yeZimbabwe hunogohwaigona kukwanira vana vese veZimbabwe. Asi nekuda kwekukara hatichakwani nekuti vari kumusoro vacho vanotungamirira vanongotarisira matumba avo chete kutivo vaguti, havatarisi gutsa ruzhinji. Takatungamirwa navamugabe vakaitawo zvishoma zvavakaita zvikaita sekuratidza kuti kuda tichawana rugare. Asi pane zvinhu zvavakasiya nekuti vakada kuvaka mhuri dzavo chete, vakavaka nekumisha yavo zvavairatidza mumaterevhizheni kuita sekuti nyika yose yagarika vachiisa misha yavo kumagetsi. Chii vakakangamwa kuti takarwa hondo tose, hakuna asiri komuredi munyika yeZimbabwe nekuti takajigwa huku, machira akatsva, vamwe vakafa chii vachifira kuti tinge tichiwana rusununguko. Asi rusununguko ikuhuna nhasi hatina kuhuwana. Tatichingokumbira avo kuti deno vana veZimbabwe vabatana zviro kwazvo kuti tirege kudzokera sure zvinotapararira mukati menyika dzakasiyana-siyana tichitiza nyika yedu ichiitwa madiro nomumwe munhu asina njira asingafungi kuti chii chiri kuita kuti vana veZimbabwe vatize. Migodhi tinayo, mombe tinadzo, mvu tinaro, zvese nyika yedu inoyevedza asi tiri kuitiza nekuda kwekutya.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. America yatangidza kubuda mugungano reWorld Health Organization riri pasi peUnited Nations. Paramende yeAmerica kana kuti Congress yakaziviswa nezuro chipiri pamusoro pezvinhano izvi. Mwedzi wapfuura mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakazivisa kuti vachabudisa America mugungano iri vachipomera World Health Organization mosva yokushanda yakabatana neChina. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Frank Guni vaudza Studio 7 kuti kubuda kweAmerica kubva muWorld Health Organization panguva ino apo nyika dzepasi pose zvikuru sei America dzichitambura nechirwere cheCOVID-19 zvichanetsa America mberi kwatiri kuenda, sezvo mazuva ano vanhu vachifambidzana madiro pakati penyika dzose dzose.
Maone edu tinoona sekuti zviri kuitwa nehurumende yavaTrump zvinhu zvisina maturo uye zvichishoreka zvikuru kwazvo. Nekuti pari zvino pasi rese, nyika dzese dzepasi rese dziri kurwisana nedenda reCOVID-19 kana kuti coronavirus. Saka inguva yekuti nyika dzose dzinofanira kubatsirana. VaTrump vane chiramwa chinenge chataiona chaitwa navamugabe. Tinoda kuti vanhu vazivewo zvakare kuti zvaitwa nehurumende yeAmerica zvichatora gore kuti vakwanise kuzvizadzikisa, nekuti bumbiro remutemo weUnited Nations World Health Organization kana kuti Constitution ye World Health Organization yakagadzirwa mugore ra1946 inotaura kuti nyika inonga ichida kubuda yakaita seAmerica, sezvipfa neAmerica inofanira kupa chiziviso kana kuti yambiro ku United Nations kuti inoda kubuda uye kuti izozadzikiswa kunzi yabuda zvinotora gore munguva iyoyo yainenge yapachiziviso nyika iyoyo inosungirwa kubhadhara zvikwereti zvayo kana kuzadzikisa zvayakavimbisa kana zvainga ichisungirwa singe ichiita anonzi maobligations saka zvese izvo zvinofanira kugadziriswa iyo America isati yabuda
mutungamiri wenyika pachake anogona kuzviita izvi here ari ega pasina kushanda nemamwe mapazi ehurumende yeAmerica
aiwa kwete mutungamiri weAmerica anosungirwa kuti apeyambiro iyi kudare reparamende kana kuti kucongress yeAmerica achitaura nekuti ndoo vaanogadzira mutemo ndoo vanopa mvumo yekuti America ipinde muurongwa ihwohwo hwakaita sana United Nations nekudyidzana nedzimwe nyika saka mutungamiri wenyika zvaaita izvi aita chiramwa ivo vatrump hurumende yavo haina kungopa chizivicho izvi kuunited nations chete yakapawo chizivicho iyi kucongress kana kuti kuparamende yemuno muamerica zvinoreva kuti iyo congress yemuno inogona kuramba kuti aiwa hatisi kuda izvozvo vanogona kusunga chiga ichocho vopasa resolution yekuti hatisi kuda ndokunge vawirirana vese marepublicans nemademocrats iye zvinezvi vanotaa kugara muglobal village zvinoreva kuti vanhu vanoramba vachisangana tichatarise nyaya yecovid chete kune zvirwere zvakawanda zvinotapuriranwa zvekuti zvaitwa neamerica izvi zvinotoipinza muidzodzi yakakurisisa nekuti vanhu vanofamba vachibva kune dzimwe nyika vachienda kune dzimwe nyika
ko iyo World Health Organization chichachinja chii mumaitiro ebasa ravo
chinochinja chikuru ndechekuti yarasikirwa nemari yayanga yakaverengera pagore nekuti vanoplana kana kuti vanoronda mabasa avo vachiverenga zviri mberi zvinoreva kuti icharasikirwa nemari iyi hongu inogona kupiwa zvayo nedzimwe nyika chechipiri chikuru chakanyanya ndechekuti World Health Organization yanga yarasikirwa neruzivo nekuti muno muamerica munana masvikokota vakawanda vezvirwere zvakawanda nenzira zhinji dzekurapa nadzo zvingava zvirwere angava maspeciality practices zvakawanda kubva kumaoperations kubva kuzvirwere zvimwe zvakasiyana siyana muno muamerica mune maexperts kana kuti mune vana mazvikokota uye mune zvikwanisiro munogadzirwawo mishina yakawanda inoshandiswa nedzimwe nyika dzepasi rese saka izvozvezvo United Nations through the World Health Organization inenge yarasikirwa nemukana wekukoordinata kana kuti wekubatsira kuti ruzivo rworwo ruve runopakurirwa dzimwe nyika zvichifambiswa negwara rakanaka riri pachena remubatanidzwa wenyika dzese ndozvikuru zvinenge zvarasikirwa neUnited Nations izvozvezvo
Dr Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7 Mavuranjere kambo kanobva kuna Hosaya Chipanga achimbira varairidzi sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vabatwa nechirwere checoronavhairus muzimbabwe vasvika pamazana manomwe nemakumi mazere nevanomwe 787 vanhu vanoti makambani ekufambisa mari dzinobva kunze kwenyika eWestern Union nemukuru ari kutadza kuvapa mari dzinobva ku
kuhama zao tiri kunze kwenyika tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manyero anhasi apo tichikupai zvedzimwe nawo ini ndini Tanono Kawande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.